Vakawanda vanoti mushure mekutadza kushanyira hama neshamwari makore mashoma apfuura nemhaka yechirwere cheCOVID-19 vachange vari munzira kushanyira hama kumaruwa nemaguta akasiyana-siyana. Mutambi wetsiva ane mukurumbira Brandon Dennis anoti achange ari kumusha kumasvingo achipemberera zvaakakohwa mwaka uno.
Kisimusi ndiwo mashure ndiwo zhira inenge tichingofarawo tiriko kumashure kisimuri panenge tichicelebrata kuzvakare kucelebrata mukombe wangu.
Vamwewo vakaita semuraridzi wenhabvu vabatai vepagedhe Chenjerai Dhuve vanoti ino ndiyo nguva yekuve nemhuri nekuti basa ravo harivape nguva yakakwana yekuita izvi.
Ngatarisa basa ratinoshanda here, tinowana nguva shoma yonge tine mhuri yedu. Asi paChristmas apa ndinenge ndichifarawo wangu ndine vana vangu, tichiwana mukana nefamily yangu, tichishanya kunosvikawo kana kumusha tichimbonoonawo vana mama. Kumusha ikoko tinofara tinawo.
Murairidzi wechikwata cherugby cheHarare Sports Club Derek Chiware anoti vari kupa vatambi vavo nguva ino kuti vambokanganwa zvemutambo werugby vopawo nguva kumhuri dzavo nekuhama neshamwari.
Panguva ino isu tiri kuti paChristmas tenge tichirerutsirawo vatambi vedu tichiti ndiyo nguva yekuzorora. Saka tinoencourage chatinoti active rest, vanawo maprogramu avanenge vachiita. Asi kunyanyanyanya zvepafield tiri kuti tamboti zorore mbichana kuti vakwanise kuspendawo time nevamwe wavo. Saka Christmas yedu inenge yakatinyararei.
Aimbove mutambi wetsiva muremu wemiddleweight Farai kana anoshedzwa kunzi Gudo Mugoni anoti ino ndiyo nguva yaanoshandisa kutsvaga vechidiki vane tarenda.
Basa redu nderekuscouta kuona matarenda sezvatakaitwawo takascout kuone vakati scouta. Saka tinenge tiripo pakutarisa vana vadiki vachinge vachifamba vachitamba vese kuona kuti aiwa uyu anoenda kuenda kuve netarenda redu, uyu anenge ari ane tarenda redu. Saka tinotorawo vanewo totanga kuvadzidzisa.
Aimbobatira chikwata cheKambuzuma United Shepherd Saizi anoti akanamwa nemari dzezvikoro dziri kudiwa munandira gore rinouya zvekuti Kisimisi ari kutamba ari pamba.
Christmas yedu isichangopedza tingori pamba nevana, nofunga tichangogochoka nyama kemari shoma-shomawo nekuti mafizi zvakaoma gore rino, mafizi akatiwandira.
Munyori wezvemutambo wenhabvu anogara kuEngland Admire Muemeke anoti ari pamba nemudzimai wake zvekare kuEngland mushure mekunge vana vashanya kuZimbabwe kunoona gogo vavo. Asi mutambi wetsiva wechidzimai ane bhande resirivha reWorld Boxing Council kuda kwashe Chiwandire aseka zvake achitiye haana kana mari zvekuti achange akatyora zvake ari pamba uyezve nekutora nguva ino kugadzirira mutambo wake unotevera.
Ini ndichange ndichispenda holiday yangu ndiri indoors because one handina kana sendi muhomwe and two I've started training. Saka ndichange ndiri mumba because ndikabva kutraining ndeinda neta ndeida kuzorora. Saka no holiday for me.
Chiwandire ari kugadzirira mutambo naYemilethi neKado weMexico bhande regoridhe reWBC reuremu weSuper Bantamweight. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.